Mhlangano wa yendwana wa Mnangagwa wa ka kushira nyika ya Zimbabwe zvakanyanya. Chishuwo chemwana wese weZimbabwe kuti dai Zimbabwe yadzoka paInternational stage, yadzokera muInternational community. Ndinoti vana veZimbabwe vese vari kutenda kuti okay, vamunangabwa vari kufamba negwara rakanaka rokuti vada kudzosera Zimbabwe mumhuri yedzimwe nyika dzepasi rose. Tichitenda kuti zvavari kuita izvi ndezvekurevesa, nokuti ivo havasati vava mutungamiri akasarudzwa navanhu. Ndozvinhu zvokutanga chakanyanya kukosha. Zvese zvichadzokera futi pamandeti yavanhu kuti mainvestors vachandoaprocha vachienda kuinternational community, vachienda kuDavos vachindoaprocha mainvestors. Nyaya ingoripo, investor confidence inongobva panyaya yaidzokera panyaya yedhemokirasi, kuti mandeti unayo here inobva kuvanhu kuti utungamirire nyika, umirire zvakare nyika. Nokuti kuDavos munhu wese agona kuenda. Inyaya yatofanira kuziva. Plus imwe nyaya inotoreve kuti ndamudziwa shuhura kusangana naro senyika yeZimbabwe, nekuti vanoti capital igwara zvakanyanya idera, asi uyu wakazvigadza akauyiwa kuma. Tiramba tichienda tina navasusiso moyo vakanga vachianaunza kuye kumusha kwedu, nezvimwe zvezvinhu zvinogona kudzorerazve maiso dzavanenge vachitoushi kumashure. Asi tinovashuvira urombo rakanaka sevana veZimbabwe kuti dai zvavawo nepundutso kunyika yekwedu, kwete kune vatungamiri chete.
Totarisawo kuti musangano iwoyu ungapawa Munangagwa mukana wakadii wekuti Zimbabwe itange kudyidzana nenyika zvikuru dzekumawirira, yatingati re-engagement.
Ndingati pachirungu toti the boys already been set in motion nemastatements avakagaranga vachitaura vamunangagwa kuti Zimbabwe is now open for business, takuita vamwe maitiro manyuwani, takuita zvitsva. Saka tinongoti apa vamunangagwa vachawanawo mukana, avavo vanogona kusawana zvavo platform yekuti vaadrese zvakanyanya, sezvo pari pari is a big international stage. Vanogona kuitawo on the peripheral zvachinzi zvakuma leaders and so forth. Saka vanogona kuvakawo zita ravo, asi nyaya yacho hombe ichangodzokera panyaya dzesarudzo. Ndinovimba kuti munhu wese wavachasangana naye achavabvunza zvine nyaya yesarudzo.
Chii chihombe chingatarisirwa kuti Zimbabwe ingabva nacho kumusangano iwoyo?
Chihombe chatinogona kuwana pari zvino haisi mari, haasi mainvestor sezvitazovananhu vakawanda, asi tingari kutaura nyaya yekuti pamwe takungovakirizawo zita redu senyika kuti tanga tiri aparia state yanga ichinotungamirwa nedespot. Saka tava ne more like mumwe munhu waari kutaura zvinhu zvakasiyana nezvakaitaurwa naMugabe. Atomboti chatingaona chikuru kugezwa senyika yeZimbabwe zita rayo kubva paMugabe kupindawo pakuti kwakuendawo kutangawo kutungamirwawo navanhu.